womutwara sikuru kutaura ngevashandi vechitungidza municipality imwe nguva kumira nguva yamwari kunoita zvakanaka makoti akatibatsira zvikuru patakazoenda takanoona tapiwa ruling yakanga ichitsanangurira kuti vashanga vatanga tichimiririra vakadzingwa basa ivavo vakanzi ngavapiwe mari dzavo dzakanga dzakasarira saka tinoona kuti tirikubudira zvikuru pakuti vashandi vawane zvavanofanira kuti vawane zvanga zvakagarirwa nekanzuri kuti vasazviwane saka ivavo varifanira kubhadharwa mari yacho kusvika 359,000 vari 42 vashandi ivavo varifanira kupuwa mari dzavo 22 December usati wasvika.
Tinonzwa kuti mune imwewo nyaya yemumwe mushandi akanzi adzokere pabasa yakamirawo sei?
Tine umwe mushandi akanga akomberwa mhosva yekuti akanga anzi aba $45 akadzingwawo zvakare panguva iyo yandingati nguva yemedines akatakabva tangonoenda kumakoti gore rakapera kusvika izvozvi ndopazoda ruling yacho inoratidza kuti pakashayikwa bova kuti pari chakaitwa akasangatika chaakaita iye saka anofanira kuzadze kubata uyezve apiwe mari yaakanga akagara makore anokwanata 2.5 asiri kuenda kuti asina chaari kuwana.
Munoona here kanzuro yechitungwiza ichitambira mutongo uyu ichiutevera?
Ndinoona kuti pari zvino havachisina zvekuti vaite ndikaramba vachitambisa mari dzavanhu vachienda kumakoti kunyaya dzatinoziva kuti vanoluza ndo zvazosvitsa pakuti vatorerwa fenicha yese nemotikari dzose nyaya yekusateerera.
Imi pachezvenyu vakatsinha mune nyayawo dziri kumatare idzimhosva chii chamunotarisira?
Tinotarisira kuti matare anosvika paanopa yatingati justice nekuti ndinoona kuti nyaya zhinji dziri kuitika hadzisi nyaya dzekuti dzingangoraswa uye hadzisi nyaya dzekuti pane mhosva yakaparwa shandi